Ashu ndiye mswa 28 April.
Cha mtshala kunoita masvika kochi.
Ah ndula utombonona hama neshamari nekuona amai vangu vakashaya bisiko ini hamusandaona faraka vigo. Kana ana sisi wangu nemumwe sisi wangu akashaya kuti hamusandamuona kuti vakavigwa papi.
Ah tinourombo zvikuru tinourombo zvikuru eh. Muri kugadzirira rwendo urwu sei?
Aiwa tinogadzirira sezva tinogadzirira dzimwe marwendo ese atinofamba.
Muchanoita here mashow muri kumushako?
Tikunoridza show one yatikunoridza kuibi kugrand stadium.
Munoona sekuti show one ingagutsa vanhu sezvo mava nenguva mambo vaitira show?
Tinenge tichiona tasvika kuno urongwa kana vachida kuti titezve vamwe vanenge vachida tinenge tichitaura nako kumusha kweduka.
Hongu. Vanhu vanofanira kutarisira chinyi chamusati mamba varatidza?
Aiwa pane zvakawanda. Tine nguva tisati taonana navo vanhu ava. Pane zvimwe zvinhu zvavasinganzwe. Music yanga isingaridzwe kumusha uku paredio. Pane mimwe music yavasinganzwe yavasingazive. Toda kuti vainzwewo.
Pane album idzva here ramuri kubika?
Hongu.
Rava nezita?
Hasati rava nezita, asi raakupera.
No, zvinofadza izvo. Munotarisira kunodzoka rini?
Hatinodzoka isusu kana tapedza zvekuridza izvozvo. Kana kuchine kuine humwe urongwa, hatinenge tichizivisana. Asi tinongotarisira kuti tikanoridza iye show iyeyei tachida maybe taikwanisa kugana tisina kuenda nekuuk taizokwanisa kudzoka nekuuk kana nekusouth africa chiridza zvedu
muchiita mamwe mashow ikokoko
vamapfumo
tinonzwa kuti makapiwa mubayiro weWorld Music Award kugungano re-2018 Global Fest muNew York muno muAmerica. Mungatiudzawo here kuti chii makasvika apa sei uye kuti tinotarisirei pamubayiro uyu?
Awa tinotarisira kuti tiri kukurudzira maitiro ndo culture yedu yekuZimbabwe. Taakuzivikanwa kana taakuzivikanwawo pano pasi rose. Ndozvatinoda izvozvo, asi harisi simba redu. Tinotenda ivo vacho vanhu vari kutitsigira. Iawadhi yavo iyi haisi yedu bandeyavo. Especially ruzhinji rwekuZimbabwe.
Tinokutendai zvikuru vamapfumo, munodadisa nyika yenyu. Zvirambe zvakadero vakuru vangu.
Aiwa tinotenda zvikuru.